Zvinhu zvakadai zvinotirwadza nekuti tese tinofunga kuti tiri munyika iri democratic yekuti vanhu vese vanotarisirwa nokubvumirwa kuti vaite misangano vakasununguka kana kuti malockdown regulations akaizwa down. Saka teichitika zvazvadaro tinopindawo zvinoenderana nemutemo pari kunzi vanhu 50 vasangane tosanganawo asi vanhu vaidaro vobva vasungonzi maitire misangano.
Asika mapurisa ari kutiwo maichinanzwa vana havangaregedze kusunga vanhu nekuti ndevebato renyu reMDC Alliance vachiti mutemo hausi kutarisa kuti wabuda mumba mani.
Vati tine vamwe munomo amai Mnangagwa vanoitira makukari ava vari kutesa over 1,000 people hatinzwe vachimiswa. Saka zvinotirwadza kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika sei. Saka isu tochisungirwa musaga here toregawo kuita basa. Ndisu taitawo sei panhu panotinetsei. Apa vakatovharwa mabasa omira kunyange neraramo dzemhuri dzavo chaidzo dzinenge dzatoparara.
Vakasungwa kwaZvimba kumaShonaland West vachiita musangano ndivanani chaizvo?
Vakasungwa vatatu pana vachinanzva vana vanova provincial deputy secretary ndo vanga vari team leader wemateams ari muZvimba umu. Saka vanga vanoitisawo yatinoti triple C meeting which is a constituency coordinating meeting muZvimba North constituency.
Misangano yakadai inopindwa nevanhu vangani?
This meeting comprises only of 33 people ndokana vauya vose asiwo vakasungwa vaine less than 30 people.
Mhosva yei chaizvo yavari kupomerwa?
Ndokunze macontravena lockdown regulations. Vakasungwa vaina Aidin Wireless watinoti ye organizing secretary in that constituency nababa hove vanovawo ndivo deputy chairperson we that district as well asi vachinanzva vanhu ndovanga vari team leader kuitisa musangano uyu.
Kutaura kuno mungatiudza kuti vasungwa ava vari mutirongo kupi chaizvo?
Vakavharirwa parafingora papolice station hapana maholding cells ndobva vachinjwa neusiku ndokuiswa kumutora shanga.
Saka kutaura kudai vari kumutora shanga?
To our surprise vakabviswa zvakare kumutora shanga ikoko in the night vakabva vaiswa kuchinoi central.
Vambokwanisa here kuti vange vachitaura nemagweta avo sezvinotarisirwa pabumbiro remutemo kana vanhu vachinge vasungwa?
Ona navo naloya wavo vari kunzi vanopinda mucourt kuchinoi magistrate court.